mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kureva kuti pari zvino kana tikatora dunhu rimwe chete tikati mudistrict yakazvinoma vari, tinomubvunza kuti pachaitwa mameetings mangani, vachange variko ndivanani. Saka tinoona kuti nguva inogona kunge yave shoma, kureva kuti pachaita mikana mishoma yekuti vanhu vakawanda vange vaine chekutaura kana zvekuisa pamusoro pemisangano ichange ichiitwa yedelimitation.
Sangano reElection Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission yasarira sure mubasa rayo, richiti vanhu vose vanofanirwa kupiwa mukana wekupa pfungwa dzavo pamusoro pekutaurwa kwematunhu.
Zimbabwe ichibuda pachena kuti iri kupa Russia rutsigiro kukurwisa kwairi kuita Ukraine, zviri kuva zviri kukanganisa ufumi hwenyika kusanganisira yeZimbabwe nepasi rose. Hondo iyoyo
imwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika inoyambira Zimbabwe kuti America iri kubatsira Zimbabwe kupfuura zviri kuitwa neRussia, naizvozvo ichenjere mashoko ayo ekutsigira Russia pose pose.
Tatanga kuorganiza ipapa tichironga kuti toita sei tichimboita takazvimiresa tusi, nokuti tagara makore ese taingorwa murwiro wedu watinoita. Masalary increments akawanda akawanikwa nemaservices tisi taimbovarwira apa, takangorasiswa nevamwe vatanga tasunga navo.
Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaramba richirwira kodzero dzevarayiridzi nevashandi vehurumende, kunyange hazvo mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende asina kutsigira kuramwa mabasa mwedzi wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center rinoti kunyangwa hazvo Zimbabwe Electoral Commission isisina nguva yakawanda yekuita basa rayo rekutarwa kwematunhu, inofanirwa kushandisa nguva iripo kuti vanhu vakasiyana-siyana vari munzvimbo dzichadimburwa kana kupamidzirwa vawane mikana yekupa pfungwa dzavo zvakakwana. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vanoti sangano ravo ranga richitarisira kuti panguva dzino basa iri ranga ratofambira mberi vanhu vose mumatunhu akachinjwa, kusanganisa mapato ezvematongero enyika, vemakereke, vemabhizimisi nevamwe vawane mukana wekutaura pfungwa dzavo. Tabata vaBobo Sipunu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinofungei nebasa raitwa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino.
Tinoona kunge mukana wekuti vanhu vange vachitwaya tingati maconsultation kana kuti kutsvakurudzwa kwenyaya dzedelimitation kutarwa kwematunhu kunenge kuri kumashure, nekuti tachifungidza kuti pamwe panguva dzinedzi basa iroro ringadai ratofambira mberi. Kureva kuti vangadai vakuchitarisa kuti nezvakabuda mutsvakurudzo yesensus yakaitwa nezvavakawana mumaconsultations avakaita mukusangana nevanhu nemaonero avanoita enganzi geomapping, vachitarisa muchirungu yatingati geomapping iye kutarisa nzvimbo dzakasiyana-siyana muchitarisa muchibva nemuchadenga, nenge makuchiona kuti muri kunge muchifamba sei. Saka tinoona kuti vanogona kunge vari mugwara, asi maonero edu ndeyekuti zvinhu zvingadai zvakatotanga nechekare, matunhu akasiyana-siyana angadai akatotanga maconsultations kureva kuti Paris zvino kana tikatora dunhu rimwe chete tikati mudistrict yakati ndoma vari tinomubvunza kuti pachaitwa mameetings mangani vachange variko ndivanani saka tinoona kuti nguva inogona kunge yave shoma kureva kuti pachaita mikana mishoma yekuti vanhu vakawanda vange vaine chekutaura kana zvekuisa pamusoro pemisangano ichange ichiitwa yedelimitation yemaconsultations achange achiitwa
inini sesangano chichamunotarisira kuti zeki iite kana kuti pavachataurira vanhu veruzhinji pamusoro penyaya iyi chichamunotarisira kunzwa kubva kuzeki
chatinotarisira chekutanga ndechekuti vose vane chekuita tingati vemapato ezvematongerwo enyika madzishe vemachechi vemabhizimusi vanogara mumanzvimbo dzavari kunga changa vachienda vawane mukana wokunge vachitaura maonero avo nekuti dzimweni dzenguva pamwe iboundary yeconstituency ichachinjwa dzimweni dzenguva iboundary yeward ichange ichimuvhwa saka kureva kuti pachachinjwa mazita aya pachachinjwa nzvimbo idzi vanhu ava vanofanira kunge vaine chekuita yatingati inclusion muchirungu kuti vanhu vose vane chekuita nenzvimbo idzodzi dzichange dzichitarwa dzichange dzichishandurwa kana kuti dzichange dzichiwedzerwa kana kukamurwa vange vaine matauriro maonero avo anga achitorwa achitambirwa zvekare neZimbabwe Electoral Commission toona zvekare isusu kuti ngavape mikana kune vamwewo zvekare vatingavati vari technical kureva kuti vanogona kunzwisisa nyaya idzi kuti vange vachibatsirawo zvekare mukutarwa kuitira kuti zvisazove nemitauro yakawanda chimwe chatinenge chitarisira zvekare ndechekuti mutemo ngaunge uchiteedzerwa sezvauri pasina kuzopeshedzera kana kurasikira kuti aiwa kuti toda kufadza nhingi kana kuti toda kuzofadza nhingi kana kuti toda kuzodii ngapange pachiteedzerwa zvakatarwa pamutemo sezviri mubumbiro remutemo wenyika zviri muelectoral act kuti boundary delimitation inofamba sei tichizotarisa zvekare kuti kune anonzi maregional international standards anenge achitariswa zvekare anotaurisa kuti kana muchiitwa mameetings iwayo madzimai vechidiki vakaremara vose vangava vane chekuita munyaya idzi vanga vachipuwa mukana wekunge vachitaura ndo zvimwe zvimwe zvinhu zvatinenge tichitarisira zvekare uye kuti nhepfenyuro ngadzipe information yakawanda kuvanhu vave zive nekuti havasi vese vachakwanisa kuenda kumatingati mafysical meetings ayaya kureva kuti vamwe vachada kuparticipata through mamwe maplatforms akafanana neintaneti dande mutande vamwe vachada zveparedio vamwe vachada zvepatv vamwe vachadaisa macontribution avo kuthrough maritten submissions saka kureva kuti zeki inofanira kuexpanda network yayo yekuti ikwanise kureceiva zvingatarisirwa nevanhu pachidanho chavari kunotora chekunoganhura matunhu achange achishandiswa musarudzo dzinozotevera kumberi
vabobosbono mune chivimbo chakasimba here kuti zek inokwanisa kuita zvese zvamataura izvi
chatinotarisira ndechekuti zek sekomisheni yakaumbwa ichibuda mubumbiro remutemo wenyika ndo patinotangira kutarisira kugona kwayo basa kuti aiwo gaichiita basa semaumbirwo aya akaitwa nebumbiro remutemo wenyika rinotarisa nyaya dzesarudzo saka tinotarisira kuti vange vachitevedzera zvakatarwa pamutemo pakuita kwavo kwebasa irori redelimitation saka ndozvinoita kuti tisatarisira kuti vangatadza kuita basa ravo kana vachinge vatadza zvakureva kuti vanenge vangobva havo pane zvavakatemerwa vatadza havo kuita chivimbiso chavakasainira ivo semacommissioners chavakasainira ivo sevashandi vekomishen inoona nezvesarudzo munyika saka hatitarisiri kuti vangatadza kuita basa iri nekuti vanhu havasi kuramba kushanda navo hapana ari kuramba kushanda navo ndopekutangira uye tori netarisiro yekuti basa iri ibasa ravanogona kuita saka takatotarisira kuti vange vachiita basa iroro nemazvo hatisi kuzotarisira kuti vangatadza kuriita
avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center vasomon bobosbunu vari parunhare kuharare nestudio 7 mutauriri wezimbabwe electoral commission vajasper mangwana vanoti zek ichange ichizivisa veruzhinji svondo rino matanho achange achiitika mumatunhu akasiyana-siyana kuitira kuti veruzhinji vagadzirire vagozokwanisa kupawo miono nemifungo yavo z Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kubuda pachena kweZimbabwe ichiti inotsigira Russia munyaya yehondo yayo neUkraine kuchakonzera nyika dzine husawira neAmerica kuti dziomesere Zimbabwe pamusoro pemashoko aya. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hondo yerusununguko yakapera makore makumi mana nemaviri apfuura. Naizvozvo Zimbabwe inofanirwa kutarisa nekutsvaka nzira dzokugadzirisa zvinhu munyika kuti ibudirire. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Zvakati wandei zviri kundibata mwoyo kubvira kuZimbabwe ichibuda pachena kuti iri kupa Russia rutsigiro hwokurwisa kwairi kuita Ukraine zviri kuva zviri kukanganisa ufumi hwenyika kusanganisira yeZimbabwe nepasi rose hondo iyoyo. Zvekare zvinozobva zvaita kuti Zimbabwe iwane vavengi kana kuti vavengi veZimbabwe vanobva vazosimba kana Zimbabwe ichibuda pachena ichisiya gwara reAfrican Union rokutiro nyika dzomuAfrica ngatisava nokwatinorerekera. Mukore uno hausi wokuti ticharevererera munhu unoenda kuhonda achinorwisa imwe nyika. Zvekare Zimbabwe neRussia yacho senhengo dzeUnited Nations mubatanidzwa wenyika dzose dzapasi rose vakasaina kuti kukonana kuchaitika pakati penyika ngakugadziriswe nokutaurirana chete kwete nokurwisana. Saka Zimbabwe kana yozobuda yoti inotsigira Russia iri kuputsa chibvumirano cheUnited Nations, Zimbabwe yoputsavo chibvumirano cheAfrican Union chokuti aiwa ngatisava nokwatinorerekera tingotaura isu kuti isu vanhu vomuAfrica ngatitaure neizwi rimwe kuti Russia yangu iri shamwari yedu zvairi kuita hatinei nazvo, tomirira ipapo.
Chakaipapa chii profesa, uye chii chingakanganisika?
Zvinozoitika ndozvokuti nyika dzakaita seAmerica neshamwari dzayo dzinozoomesera Zimbabwe nokusavapa zvimwe zvinhu rubatsiro rumwe rwanga ruchipiwa Zimbabwe, kungava hwechikafu kana hwokudzivirira zvimwe zvirwere, nokuti tinenge tabuda pachena kuti tiri kusapota nyika inovengana neAmerica. Saka zvinovhiringa ufumi hwenyika izvozvo. Kana tichiziva politics samazivira atinofanira kuita kana tirisu tinoti tiri kutonga, hatifaniri kutora mativi panyaya dzakaita sedzidzi. Teetaa kutova kuti saka tatova kuRussia nezvairi kuita. Nyika zhinji dziri kuvhiringwa ufumi hwadzo neRussia dzinenge dzaakutovengavo neZimbabwe yacho kuti tarisai mone Russia neshamwari dzayo dziri kutikanganisira zvinhu zvedu pano. Saka nzira iyoyo haina kunaka yakaitwa neZimbabwe.
Tichipinda muZimbabwe pachayo, zvii zvamuri kuona zvino zvichaita kuti Zimbabwe itadze kubudirira?
Zvandiri kuona ndo kupopotedzana, kurovana, kupisirana misha kwatiri kuona ike zvino taakuenda kumaelection. Hazvisi kuzovaka Zimbabwe izvozvo, zviri kutozoputsa Zimbabwe. Ngatinatsoziva vateereri kuti nyangwe tichiti zvedu nyika inovakwa navene vayo, nyika haizombofi yakavakwa navene vayo kana vachitukana, kana vachirwisana, kana vachiputsa zvinhu zvacho zviri kuvakwa sedzimba dzavanhu. Hazvizombofi zvakaita kuti tibudirire pamwe chete navamwe vanga vachitipa rubetsero venyika dzakawanda wanda vachiuya namabhizinesi avo. Zvinovavhundusa kuti ndoenda mumabhizinesi muna vanhu vari kuputsiranwa kuti wasarudzirei pati yakati, kana kuti waindirei kukoti uchiendera president. 42 years, makore makumi mana namaviri tazviwana kuzvitonga kuzere, tiri kungovhiringana nazvino. Kupusa kwakaita sei ikoko pasi rose? Vanhu makambani api angavuya kuzoinvesta muZimbabwe nyangwe tichiti Zimbabwe is open for business? Zviri kuitika muZimbabwe taakuenda kumaelection zvinoratidza kuti aiwa Zimbabwe haisi open for business, nokuti nyika dzakavhurika kuti vanhu vazoita mabhizinesi avo hadziwani vanhu vanenge vachirovana nezvunhu zvakapusa seizvi.
Tipa mashoko iwaya Profesa Masocha. Munoti kuna vamunangagwa chicha mungada kuti vazive pamusoro pezvamataura izvi.
Mutungamiri wenyika tinokumbirawo muchibuda pacheda zviya zvamunositi vanhu havafanira kurovana, varovana kava vapisirana dzimba. Ngatichikunzwai muchiti izvo ndizvo chaizvo chaizvo zvandisingadi kuti zviitike izvozvo. Kuti vanhu vasafa vakazviita muZimbabwe, chinangwa cheicho kuti Zimbabwe inovakwa nevayo chibve chavonekwa pachena. Nokuti zvatiri kuona zviri kupisiranwa vanhu izvi nokutukana nokudi, handiko kuvakwa kunoita musha, handiko kuvakwa kunoita nyika, handiko kuvakwa kunoita ufumi hwenyika kana vanhu vachirwisana nokurovana nokuurayana.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio nestudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa pamire hurumende pamusoro penyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti richaramba richirwisa kuti varayiridzi vose vapihwe mihoro yakakwana, kunyange hazvo sangano reATUS risiri kufara nekusatsigirwa nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende pachirongwa chekuramwa mabasa mwedzi wapera. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti varayiridzi vari pasi pesangano reATUS ndivo vega vakaramwa mabasa, vamwe vose vachienda kubasa. Vanoti iko zvino vari mubishi rekuedza kunyengetedza varayiridzi veATUS kuti vaende havo kumabasa, apo sangano richironga mamwe matano ekutora, vachiti sangano ravo richaramba richirwira kodzero dzevarayiridzi vose.
Musi wa16 September maunions ese anomirira macivil servants akasangana akatara chisungo chekuti musi wa26 September hakuna munhu achaenda kubasa. Takamira neshoko iroro isu patakasangana musi wa16 mamembers edu aitoti musi wa19 haachadi kuenda kubasa nekuti vanga vabva kutopiwa mari yavo yanga iri shomanini. Tikachivakumbira mamembers edu kuti ngatimiririrei mamwe macivil servants tiite chirwirangwe musi wa26 September. Saka musi wa26 September pawakazosvika, takaenderera mberi nekurudziro yechisungo cha16. Takazoshamisika kuona kuti vanhu vega vasina kuenda kubasa mamembers eATUS, mamwe maunions akatokurudzira vanhu vavo kuti vaende kubasa. Zvakazoita kuti action yedu isaite impact yataitarisira. Tikazoona kuti zvatasara tatega tave isolated, tinogona kukrashwa. Tikakumbira nekukurudzira mamembers edu kuti adzokere kumabasa. Vamwe vacho havasati vatowana information, vachiri kutoiwana izvezvi chidimbu chidimbu. Saka tinoramba tichivakurudzira kuti izvezvi tidzokerai kubasa, vamwe havana kuzadzikisa chisungo chedu.
Saka seATUS moita sei nenyaya iyi vaMasaraure? Ndipo pazvinoperera here kana kuti pane zvimwe zvamuri kuronga?
Tichatanga kuorganiza ipapa tichironga kuti toita sei tichimwoita takazvimirira seATUS, nekuti tagara makore ese taingorwa murwiro wedu watinoita. Masalary increments akawanda akawanikwa namacivil servants tisi taingovarwira apa, takangorasiswa nevamwe vatanga tasunga navo.
Muri kutii kunhengo dzesangano renyu revarayiridzi pamusoro pekudzokera kumabasa?
Basa edu paari kudzokera kumabasa, kurudziro yedu ndeyekuti muri kudzokera kumatrenges kunoorganiza, kunocoordinata, muchikonjendaiza vamwe kuti hondo ichiripo, tichiri kuda mari yedu yapre-October 2018. Uyezve raabasa remamembers eATUS nemamwewo maticha kuti sezvo kana iriyo ATUS yega iri kuramba ichirwira muhoro, ngatichibatanei tisimudze ATUS yacho ive union hombe hombe kudarika mamwe ese, kuti kana yataura zvomene tinenge tataura nyika yese. Saka basa raamamembers nderekukonjendaiza nekurekruta, tichimobilisa for the future action. Basa remamwewo maticha nderekuti vachiita sarudzo yekuti vanoda kuramba here vachingokomplaina kuti vatungamiriri vedu vanoda vari kutirasisa, kana kuti vachauya tibatane tivake union yavo inoramba ichimirira zvido zvavo. Zvakaoma, zvakanaka, tichimira tiri pamwe chete sevarayiridzi.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kushandisa dzimwe nzira dzekutaura nevatsigiri vebato ravo kuri kuitwa nava Emmerson Mnangagwa kunonzi kwava kukonzera kusawirirana musangano reZANU-PF. VaMnangagwa vanonzi vane vanhu vavo vavanoshandisa pamaWhatsApp, paTwitter nedzimwe nzira padandemutande, asi vasiri vanotaura vakamirira ZANU-PF. MuNewsday makare, bato reZANU-PF rinoyambira vakuru mubato iri zvikuru vari muHarare kuti vasaita zvekutenga mavhoti panguva ino. Bato iri rakatarisana nesarudzo dzeCentral Committee zvichinzi vanobatwa vachiita izvi vacharambidzwa kukwidza musarudzo idzi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Musore patire severi pamusore. Hatingodi kungoti tingoramba tichingochema nemunhu mumwe chete. Pavanhu 5 kana pavanhu 6 vamunotora, hapana asingatauri nezvavamwari. Kureva kuti munhu iyeye chaichaiye ari kutambisa nguva yedu pastudio 7, ndakamuteerera asina zvaanotaura zvisina maturo, nokuti ndiye anongofunga kuti zvavanotaura ivo ndo vane njere, ndo vanoita zvino kwazvo. Kana tichivaudza kuti izvi hazviiti, izvi hazviiti, vanenge vachingoramba. Saka vachazoda zvipi? Taneta naye munhu uyu anonzi Mugwadi uyu, taneta naye emambotora umwe munhu akazvimiriria asingazi vamugwadi, bhozi ava vanongotaura vakamirira sagirava vachingoti zvavanoita ndo zviri raiti. Taneta isu, ndine chipando ndiri pakapa.
Magari zvino vashamarari veStudio 7, ndinokumbirawo mutibvunziro vatauriri veZimstart panyaya yemari dzavakabhadhara vakashanda pakuverenga vanhu pacensus apa kuti vakashandisa interbank rate ipi, sezvo vanga vataura ivo kuti tichabhadhara neinterbank rate yewiki iroro ratichapa mari iyoyo. So pavabudisa mari interbank rate yanga iri pa604. So iwo hatiziva kuti imari yakatokwana here yakadaro kana kuti pane imwe ichauya, sezvo iwo vanga vati mari inenge iri equivalent to 563 pamagwaro akasainwa nevashandi vacho. So tikakakuleta mari tiri kuona iri kudzoka bhegi iri ma$200 something, haisi kusvika pamari yavari kutaura iyi. Oro eusi vakashandisa interbank rate yakare kare. Ameno, tokumbira mumbova bvunza kuti wane kujekeserwa ipapo. Ndinotenda mafera kureva gogwe.
Mangwanani akanaka pastudio 7, mangwanani akanaka. Ini ndinoda kutaura zviro zvidikidiki, zvidikidiki zvandigwadza. Ndezvataurwa neuyo mukuru wamaveteran. Uyo mukuru wamaveteran unotopenga. Unopenga, waunoti wakapuwa kunzi umboryawo uri padhuze. Ava vamwe kei, munoryei? Munoryei nokuti kwese kumashure kumhango kwangwaya. Akomanaka, nyika yakarwa nevanhu vakawanda. Nyika yese yakarwa hondo. Kana muchiti hamubvika, 2023 munotobva. Akomana 100 inoregister kuvhota. Tisangotaura pamagurupa apa tisingaiti. Hanzi izvo, munda ukatanga kumurima ka unotorimwa kusvikira chibage chaibva. Zvino apa todo kuti izvo hande tinoregister kuvhota kuitira kuti munda wedu ugodini ugokohwe chibage chinosvika. Inini ndinokumbira kuti izvo mumwe chidiki wese. Ini ndina magoro akakura stereki, asi handina basa nazvo, handina basa nokuti ZANU-PF izvo zvandioni nokuteizwa. Handitodi nokuteizwa nokuti ipati yenhema. Hakomana hande tinorejesta kuvhota, musatyisidzirwa nemiswe yembudzi yakaita zvibwishu. Hande tinorejesta kuvhota, tinowina, ndatenda.
Uyo uyo mahiya, uyo mahiya uyo. Vasafunga kuti nyika iyi yakagwira nguva yakabwa panguva yehondo. Dai taivapo taidai takatoigwiravo nyika iyi. Nyika ndedu tose mahiya haisi yakoga. Kugwa kwaakaita hondo isitanga tisipo chete, dei taivapo taidai takatogwavo. Saka zvounotaura kuti opposition party haikwanisi kutonga nokuti haina kugwa hondo, aizvi ndezvako izvo. Zvodo kuudza, izvi ndezvako izvi. Nyika yeshamwari iyi panguva ino yatava tinotoitonga isu varipo. Opposition party iri kuzotonga nyika, kwete zvako zvinotaura zvekuti kwai vasina kugwa honda havatongi nyika. Hazviitwi seizvozvo. Ndatenda hangu ndoizidhara Lady Smith.
Maswera sei Studio 7 kusei haisi kuna kutribu. Tinokumbirawo mutauriri muri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kusvika pari zvino dutu mupengo Hurricane Ian rinonzi rauraya vanhu vanoita makumi manomwe nevatanhatu, ukuwo vanhu vanoita chiuru chimwe chete nezana vakabviswa munjodzi yedutu mupengo iri. Dutu mupengo Ian rakasakadza maguta mazhinji mudunhu reFlorida nemamwe matunhu, izvo zvakakonzera kuti hurumende ipindire ichipa matunhu awa rubatsiro. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reSouth Carolina vapromisa Sunday vanoti havasati vamboona kuparadzwa kwemisha kwakadai.
Hurricane dutu mupengo iri rakanga riri kunana Cuba raita risirwaunzi richauya rakanyanyonanga nekupenhendo yeFlorida, asi rakazotanga kuronanga kuchamhembe on the northeastern side. Saka izvozvo zvakaita kuti nzvimbo dzakaita sanana Sarasota dziri muwest coast meFlorida dzakarohwa kunyanya. Taitarisira kuti pamwe richasvika nekunana kuarea inonzi kunana Tampa uko, asi rakadzika rakazopindira nekunana Sarasota. Kwatinofungidzira tinofunga vanhu vanga vasina nyanyanotsogadzirira zvakanaka chaizvo chaizvo sezvakanga zvaita vamunhu vekunana Tamba, nokuti kwakanga kwanzikwa richapfuura nako. Asi shift yakazongoitika iyoyoyo just a day before landfall yakaita kuti vanhu varikunana Sarasota kusouthwest Florida vabatwe nedutu mupengo iroro vasati vanyanyotsogadzirira.
Ko mamwe matunhu akaita sana South Carolina nemamwe akarohwawo zvakadii?
Kuna South Carolina hakuna kunyanya kuita damage yakanyanya. Asi tiri imomo muFlorida tinoona kuti kubvira kuna Sarasota ikoko kwayakapinda nako ichizosvika munana Central Florida, munana Orlando, Daytona, yakazomboti garei iri panzvimbo 1 ichingodonhedza mvura munzvimbo iyoyo. Saka munana Florida, munana Orlando, Florida, Kissimmee, Florida, madamage anyanyo kuonekwa imamo inyaya yeflooding, yekuti macommunities akawanda akava flooded. Nemamwe mabusiness, mamwe mabusiness atotoshandirawo isu, mabusiness edu akatova affectwa, mahotera akadamburwa marufu. Zvokuti kutaura kwatiri kuita kunoku vatori mbishi rekutogadzira marufu emamwe mahotels nokuti akatakurwa nedutu.
Imi mabhizinesi enyu hamuna kukanganisirwawo here?
Kwete directly, nekuti tiri muservice industry. Tiri muservice industry, basi mahotels nemaresorts atinoprovida maservices. Kune mamwe maresorts akadamejeka. Asi pane maresorts esatinodhila nawo, pane one chete yatinayo yakatovharwa, zvokuti vakutofunga kuti inotozovhurwa gore rinouya, mwaka unouya chaiwo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo idzi pane zvamakambonzwavo here, kuti zvakavhiringwa, zvakakuvadzwa kana kuti pane zvakaitika kwavari?
No, so far pari zvino hapana vanhu vemaZimbabwe vandiri kuziva ndanzwa kuti vakakanganisika. Pari zvino death toll irimo muFlorida is up to 74 people vaurawa nehurricane iyoyo, uyezve more than 1100 vakakwanisa kurescuewa kubatsirwa, either vava stranded vari mukati medzimba dzava flooded. Asi pane namba dzosati kutaura idzodzo, hapana wandandanzwawo muZimbabwe anogona kunge akaaffectwa.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSouth Carolina vapromisa